Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 22/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yagadzirira zvizere kuti vanhu vakwanise kuvhota mangwana. Asi zvinonzi pane motokari yanga yakatakura mapepa ekuvhotera yadonedza mugwagwa weHarare Masvingo. Sangano Red Carter Center nemanga masangana akawanda onyunyuta nekurambidzwa kuongorora sarudzo dzemuZimbabwe kunyange vamwe vanga vakakokwa. Indiwe mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Masangano anoshanda akazvimirira munyika pasi peCrisis in Zimbabwe Coalition ari kukurudzira veruzhinji kuti vanovhota neuwandu hwavo mangwana kunyange hazvo achiti sarudzo idzi dzinenge dzisina kuchena. Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yagadzirira uye iri kukurudzira veruzhinji kuti vanovhota musarudzo dzinonzi nenyanzvi dzichange dzichitarisa zvakanyanya panyaya dzezveupfumi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo dzakawanda dziri kuvhotera dzaongororwa neStudio 7 zvekushandisa kuvhota zvakaita semaballot boxes nemaballot papers zvange zvasvika asi mune dzimwe nzvimbo zvange zvisati zvasvika. Asi mutauriri weZEC vaRodin Kiwa vati vaita gadziriro yakakwana.
Tagadzirira twese tinodikanwa kuti titwe tava panzvimbo. Saka mangwana endai neuwandu hwenyu mukunovhota tinovhura mapolling stations edu na 8 na 7 sorry. Na 7 makuseni chivhara na 7 manheru vose vanenge vauya kuzovhota chero nguva 7 dzikakwana hapana anodzoserwa kumba asina kuvhota. Munhu wese anenge auya kuvhota achapiwa mukana wokuvhota.
Vachiparuravo gwaro ravo remamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo muHarare nhasi mutauriri wesangano remubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga munyika reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure vati ZEC haikwanise kuita sarudzo dzakachena kunyange vari kukurudzira vanhu kuti vanovhota neuwandu hwavo.
Vanhu ngavaende vanovhota neuwandu hwavo ndo zvinotarisirwa muchiumbiro remutemo. Ikodzero yaisina kuuya mahara, ikodzero ine vanhu vakatoisira kodzero yekuvhota. Kana zvinhu zvakaoma sei, zvakashata sei, demokrasi inoda kuti vanhu vaparticipate.
Vamasaraure vati kusaganhura miganhu zviri pamutemo kana kuti delimitation uye kusapa vanopikisa gwaro revavhoti rinoshandisika nekudhinda mapepa ekuvhotera zvisina kujeka zvimwe zviri kupa kuti vati sarudzo idzi dzichaita mutauro. Asi kunyange hazvo Crisis in Zimbabwe iri kuti ZEC yakundikana, ongororo ichangobva kuitwa nesangano reGallup rekuAmerica inoratidza kuti vanhu zvikamu makumi mashanu nezvitatu kubva muzana zvayakabvunza zvakati zvine chivimbo nesarudzo dzemunyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvichavhota zviri kutarisa nyaya dzeupfumi. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vati vanobvumirana nemaonero eGallup.
Anga vachamisa angava munangagwa, aiwa haisi nyaya yemavhuta. Vanhu vari kunyanya kutarisa nyaya yezvinhu zvavanosangana nazvo mukati mukurarama kwavo. Ndiri kutarisa panapa nyaya yemabasa nenyaya yemari nenyaya yechikoro nyaya yehealth.
Izvi zvatsigirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara.
Kusafamba zvakanaka kweikonomi kunonyanya kubatawo nemumadhorobha ende ndosaka muchizu nguva yapfuura tachiona kuti mumadhorobha opposition inowanzokuhwina nemutsindo bamaze ndo kumazeva munoona kuti hurumende Zanu PF inovinda ikoko.
Mutungamiriri weZanu PF vaEmerson Munangagwa avo vane makore makumi masere pamwe navaNelson Chamisa veCitizens Coalition for Change avo vane makore makumi mana nemashanu ndivo vari pamberi pasarudzo dzemutungamiriri wenyika idzo dzine vanhu gumi nemumwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chevedzeri wasachigaro veZimbabwe Electoral Commission vaRodney Kiwa vanoti vari kuongorora mashoko ekuti pane mapepa ekuvhotera kana kuti maballot paper anga achiendeswa kuBigita West adonedzwa mumugwagwa weHarare Masvingo, vachiti vari kushanda nemapurisa panyaya iyi. Sangano reElection Resource Center rati ranga ranzwawo mashoko aya. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata mukuru we Election Resource Center kana kuti ERC amai Barbara Bebe.
Tambowana ma reports from ma observers edu ari background vachitizivisa kuti mota yezeki yanga ichienda kuBikita West constituency yadonedza ma ballot papers, asi zvavaita vabva vamhanya kumapurisa ekuSouth PE vakanovazivisa kuti paitika zvakadaro, saka ma ballot papers iwawo atorwa nemapurisa.
Mungava neruzivo here kuti anga akawanda zvakadii ma ballot paper iwaya?
Ipapo tinganyepa, hatizivi kuti akawanda zvakadii.
Asi munofunga here kuti mapepa aya haana kupindawo mumaoko evamwe vanogona kuzoashandisa nenzira dzisidzo, tichiona kuti sarudzo dziriko mangwana?
Nezvatawana, information yatawana, the situation was handled very quickly, saka hatifunge kuti ma ballot papers aya angava aenda mumaoko asiriyo.
Tishitarisa icho chiitiko ichochi, chinosiya papi Zimbabwe Electoral Commission mukuchengetedza zvinofanira zvichishandiswa musarudzo?
Nemaonero angu ndinofunga kuti hatingatore kudonedzwa kwaitwa maballot papers tobva tati zeki haina kuvimbika, nekuti this is an incident. Maincidents anowanikwa. Dai kuri kuti it was something clandestine chaitika, saiti maybe zeka ingavimbike, but this seems to have been an incident.
Totarisawo sarudzo dzamangwana, imiwo sesangano reERC muri kutarisirawo zvakadii?
Isusu seERC tokurudzira vanhu kuti ngavaende kunovhota. Vanhu ngavacheke mazita avo nhasi vachishandisa the ZEC code *265#, kuona mapolling stations avo kuti vari kuvhotera papi, and then vomuka mangwana makuseni vanovhota vachichuza macandidates avanoda. Chinonetsa kana usina kucheka kuti unovhotera kupi kune ipi polling station, unogona kumuka mangwana ukaenda kuwrong polling station, nekuti maboundaries edu akachinja.
Vanga vari mukuru wesangano reElection Resource Center amai Barbara Bebe vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa vari kukurudzira vanhu kuti vasavhundutsirwe pakuvhota mangwana, vachiti chiri mumwoyo chiri muninga, nekudaro hapana munhu anoziva kuti wavhotera papi. Izvi zviri kuuya paine mashoko ekuti vesangano rinonzi rinotungamirwa nevasori refaz vari kufamba vachityisidzira vanhu kumamisha. Hatina kukwanisa kubata mukuru wesangano revasori vaIsaac Moyo. Taedzawo kubata mutauriri weZanu PF waChris Mutsvangwa nevanoona nezvekurongwa kwemisangano vaAmos Midzi, asi ndinodzokorora, asi havana kupindura mibvunzo yatavatumira. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navachamisa naBlessing Zulu weStudio 7.
Tatinokurudzira ndechekuti vanhu ngatibudei neuwandu hwedu tiende kunovhotera patinoda. Tinozviziva kuti kune vakatumwa vari munharaunda dzakasiyana-siyana mumaruwa vachizama kuchitidzira kuita takavashaya kutsvaga utano mugate, kuita takavaya vanenge vasina pokubata vangoti pamunondo pamusasa. Vaakunyengera vanhu kuti paunovhotera panoonekwa mubhokisi, hamuna anoona pawavhotera, hakunazve anozoziva kuti wavhotera papi nekuti nhamba hapana zvinorehwa nhema nevamwe vaya vanodaro vanoziva kuti havana rutsigiro, saka kutodaro kuita chibhinya. udusura wekufundidzira kuti vanhu vakatya vanobva vaenda kunovhotera panzara kana panhamo. Hatigoni kuchinja maupenyu hwedu kana mamiriro edu tikasachinja rutiro rwokurara narwo kana tikasachinja usavi.
Ko vamwe vari kuti sarudzo dzinenge dzakatobirirwa kare nekudaro kuvhota kupedzera hoko pade retsindi.
Mukanzwa vanodaro ndo vaya vaya vanenge vasingazive. Mukaona kati ichiita naro ziva kuti paita mbeva yabatwa apa kana kuti paita gonzo rabatwa pane chikafu, kureva kuti zvese zvamuri kuona zviri kuitwa nyama dzedu dziri muchigaro, kuda kunovhundisira, kuda kunotsvagana nafazi, kuda kunorova vanhu, kuita kwekuoneka kwedhimoni. Dhimoni hariende nyore, harinomborwa, rinomborwisa.
Vamwe ndo vanotya vachamisa kuti nyango vanopikisa vakakunda pada vakomana vechiuto vanogona kuti kuramba kuti masimba aendeswe kuvatungamiri vacho.
Vechiuto ndo vakatorongeka nekuti vanoziva nekuremekedza bumbiro remutemo. Vanoziva kuti kodzero dzevanhu ndo dzavakamirira, ndo dzavakaforera nekupindira basa. Vanenge vachida kuti vaite basa ravakatumirwa kuti vaite, basa rekuchengeta nyika, basa rokutidzivirira kubva kumhandu, basa rokuvandudza bumbiro remutemo, basa rokuti iro bhule richengetedze ballot.
Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tine urombo vateereri vatakundikana kubata vanove murongo yemisangano mubato reZANU PF ndava Mike Bima kwete vaAmos Midzi. Tine urombo. Pavanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu kana kuti 6.6 million vakanyoresa kuvhota musarudzo dzemangwana, pane vechidiki vakasvitsa makore gumi nemanomwe vakawanda vari kuvhota kekutanga. Mumashoko padandemutande reX raimbonzi Twitter, komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakurudzira vose vari kunovhota mangwana kuti vatakure zvitupa zvavo zvesimbi kana bepa kana zvinoratidza kuti vakatora zvitupa zvine mifananidzo chaiwo wavakashandisa pavakatoresa magwaro. Mutoro wedu wenhau weStudio 7 Rutendo Mawere ataura nevamwe avo vevanhu ava kuti tinzwe zvizhinji.
Ko ivo vari kuvhota kekutanga vari kutiwo kudine zvesarudzo iyi? Studio 7 yabata vawatmo makokova vati vane mufaro mukuru kuve vachinoshandisa kodzero yavo yekuvhota.
Kuda kuexercisewo my right nekudecidawo kuti which government inofanira kunditonga. Zvandinoda inini because ndinofanira kuona pamanifesto avo for the first time ndichiparticipate, so ndinomunzwa kufara zvakanyanya.
Izvi zvatsinirwawo navatafadzwa mafunga avo vati vari kutarisira sarudzo dzine runyararo uye kuti zvido zvevavhoti zviremekedzwe.
Tine tarisiro yekuti sarudzo dzamangwana dzichange dzichienda kumberi murunyararo pasina kunetsana kuzhinji. Tine tarisirowo zvakare yekuti vachange vachimaneja maelections veZimbabwe Electoral Commission vacharespekta kana kuti vachachengetedza sarudzo dzinenge dzaitwa nevanhu.
Muzvare Rudo Mahembe avo vaimbova kunze kwenyika uye vachivhotawo kekutanga mangwana musarudzo dzeZimbabwe vati vari kunovhotera kuzaka.
Chinganya kundinangira sekuti ndiri kuvhota kuti ndinozvandinotarisira kuti zvive zvinoitika munyika mangu ndakwanisa kuzvitizvibudise nekuda kwevhoti yangu. Ndakatarisira kuti vhoti richabudirira murunyararo.
Muzvare Delight Chabata vatiwo vari kufara kunosarudza vatungamiriri vavanoda asi vachiti shuviro yavo ndeyekuti vanosarudzwa vateerere zvinotaurwa nevavhoti.
Munhu anenge asarudzwa anenge apindwa kuti ange achizotungamira achizonge achizomiririra vanhu ange achinzwawo mazwi evanhu achigamuchira zvichemo zvevanhu.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vavhoti vanofanirwa kutevedzera zvinotevera.
Kurudziro yedu ndeyekuti ngavafambe nemapepa anokodzera kuti vange vachivhota. Mapepa passport yake iri valid kana kuti chitupa chake chiri valid. Ngaasaenda akabata driver's license haishandi. pachitupa panodiwa, chitupa cherata, chitupa cheplastic, kana chebepa, chinemufananidzo wake.
Mukuru weproject Vote 263, vaya ngasen matete, vakurudzira vavoti vane nhare mbozha kuti vagare vacharisa nzvimbo dzavanofanira kuvhotera.
Kurudzira kuti izvinezvi zvazvara nhasi zvamangwana, ingai muchicheka masaisi ari mapolice station ati tichatsa kodhi yechitatu 56 hash inoshandiswa nezeki minge pamufa unge muchivhotera muri, musatambudzika.
Nyanzvi idzi dzakurudzirawo madzimai achanovhota kuti vasaisa mushonga wenzara kana kuva nenzara dzisiri dzavo. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission rakazivisa kuti vavhoti vakanyoresa kuvhota musarudzo dzamangwana mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi maviri nevatatu nemazana mashanu negumi nemumwe kana kuti 6,623,511. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Sangano reCarter Center rakavambwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter, iro runoremekedzwa zvikuru pasi rose munyaya dzesarudzo nekupedza makakava, rinoti hurumende yeZimbabwe iri kutsika madziro pakupa mvumo yekushanda kuvaongorori varo vesarudzo makumi matatu. Sangano iri rinoti vaongorori varo gumi nevasere ndivo chete vakabvumidzwa kupinda munyika. Sangano iri raongorora sarudzo munyika makumi masere uye rinoti zvaitwa neZimbabwe hazvisati zvamboitika kwariri mumakore makumi matatu aratanga basa iri. Masangano akawanda anorwira kodzero dzevanhu nevatori venhau kusanganisira veStudio 7 vakarambidzwa kupinda munyika, vamwe vakadzingwa vasvika panhandare yendege muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kushora zvikuru vamwe vaongorori vesarudzo vachiti vari kuda kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zizininga weStudio 7 abata Bishop Anselmo Magaya vekereke yeDivine Destiny avo vakanyimwawo mvumo yekuongorora sarudzo.
Events nyaya tinayo muZimbabwe ndiyo nyaya yagara iripo kubva makare kare, nyaya yokuti vatambi venhabvu vanozviridzira pembe yavo iyo vasingadi kuti panyatsova nevanhu vane mufungo wakasununguka wekuongorora zviri kuitika on the ground. Saka sokunzwa kwamakaita pane chikwata chakati kuti kubva kumaorganizations akasiyana-siyana vakarambidzwa kana kuti vasina kubvumirwa kuongorora sarudzo. Inini nemudzimai wangu tiri vamwe vavo.
Chirungu chavari kutaura manje chiri kushandisa vara rokuti delayed.
Saka zvinizvo zviri kuitika, tiri kunzwawo kuti malawyers mamwe akaita sana Musakika vakarambirwa. Saka ya ndo zvimwe chete isu hazvina kuti kachamadza, asi zvakati shungurudza nokuti tinoziva kuti idzodzo ndo mviro-mviro dzokufava nesarudzo dzakajeka dzakachena uye dzinobvumwa nevanhu vese. Saka ndo zviri kuitika kunoku.
Zvinofamba sei zvino, Bishop? Tinonzwawo ivo vehurumende vachiti ndo vakatokoka vekunze nemasangano kuti uyai muzoongorora sarudzo.
Zvazvinongoreva ndizvokuti isi hurumende yeZimbabwe zvikuru sei takatarisa ichitungamirwa neZANU PF yanga ichitonga kwemakore 43 apfuura, vanhu vari patingati parumananzombe hwokuti vanoziva kuti pasi rese rinotarisira sarudzo dzakanaka, rinotarisira sarudzo dzakachena. Saka vanozama kupa picture yokuita kunge vakuita zvinhu zvinogamuchirwa nepasi rese. Saka muchaona kuti vanenge vachikuka vanhu vavanenge vachikuka, asi zvekare vachitarisira kuti vanhu ivavo vanotaura in their favor. Kana vasina kuzotaura in their favor, vanozongotiwa mafungiro avo. Asi vamwe vedu vazhinji vemuAU nevekusadhaka vakati sarudzo dzanga dzakachena, nokuti vo vesadhaka neAU vazhinji vacho unonzwa vachitaura kuti so far zvinhu zviri kufamba zvakanaka, pane runyararo, asi tinoziva kuti pana tinache chitsungo akaurayiwa kuGlenview. Tinoziva kuti pane vanhu vari kurohwa, kuna naBikita. Saka zvinhu zvavasingagoni kubata.
Bishop Anselmo Magaya vekereke Divine Destiny Zimbabwe vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Vechidiki vakawanda Bariku kurudzira na kugamuchira zvichabuda musarudzo dziri kuitwa mangwana sekuturwa kwazvichaitwa nezeki kunyange mabhiza avo avari kunovhotera akasabudirira mumakundano aya. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki ava vanosanganisira vemapato ezvematongerwo enyika vanoti chishuviro chavo ndechekuti sarudzo dziitwe murunyararo uye pasave nekudeuka kweropa mushure mekuturwa kwevachakunda musarudzo sezvakaitika mugore ra2018. Mumwe wechidiki anotsigira bato reCCC Vuso Mhlanga anoti kunyange achagamuchira zvichabuda musarudzo anovimba kuti bato rake richakunda.
Zvinenge zvabuda musarudzo ndichakwanisa hangu kuzvitambira, asi pane zvinenge ndakatarisirwa kuti zvindo zvinofanira kunge zvichibuda musarudzo nenhayo yokuti semunhu akaendawo kuchikoro anotasokuti kana achinge abva kuyunivhesiti anowanawo basa, anoonawo basa kuti anokwanisa azviriritira nekuzoriritirawo mhuri yake. Ndine zvakando zvinenda katasara mukati meupenyu purasi nemhuri yendogarawo nayo. Ndinongotiwo kunenge vasarudzwa vacho ngavarangarirewo kuti kune vechidiki vanotarisira kubva kwavari.
Mumwe wevari kuda kukwikwidza kuita kanzura wemugweru muzvare Rosemary Murwisi veZANU PF vanoti hazvigoni kuti bato ravo rikundwe musarudzo dziri kuuya.
Zvekukundwa zvanyore tichikundwa because we campaign takakampena zvine mutindo, saka zvekukundwa tina nhume yekukundwa sevanhu vemidland isusu tinoona zvakanaka zvakaitwa napurezidendi wedu and tinofara nazvo zvikuru.
Mumwewo wechidiki anoti ari kuvhota mangwana ndiva Vincent Kashiri vemuHarare avo vanoti vechidiki vanofanira kungogamuchira zvichabuda musarudzo kuitira kuchengetedza upenyu hwavo.
After my elections life goes on and chero anenge apinda is youth, we should know kuti sisu we have a longer life to live than vakuru. Saka ukada kuzodira kuzvibongo izvozvo kana kwaita zvenharo unogona kungogurira upenyu hwako panzira. Saka chakakosha kungoaccepta dino accepta woita zviripo tikutsvaga zvakatongwavhangwa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe Electoral Commission ine chitsvambe chekuita basa nemazvo kuitira kuti mhirizhonga yakaitika muna 2018 isaitike zvekare gore rino.
Chekutanga vanhu ngavadzidziswe ugaro hwakanaka vagogashirana ende vagodzidziswa kuti pane vachakundwa pane vachabudirira. Chechipiri takatangana nezeki, zeki ngaite basa rayo nemazvo nekuti mukarangarira imimi 2018 pakazoita mhirizhonga iya marizautsi akanga buda akachinjwa kanokwana kuita katatu. Saka zvakakonzeresa kuti vanhu vafunge kuti apa panenge pari kuitwa zvitsveta, panenge pari kuitwa zvekubirirwa. Saka vachidiki vakabva vagumbuka vakapinda mastreets takazoona mauto achibuda achiuraya vanhu, chinova chiitiko chinosuwisa.
Hatina kukwanisa kunzwa vezek sezvo vatauriri vekomisheni iyi amai Priscilla Chigumba vaRodney Kiwa uye navautoile Sly Gwana vanga vasiri kubatika pambozhanhare dzavo. Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa agadzirira chose kuchengetedza runyararo munyika nguva ino yesarudzo. Mugore ra2018 munyika makaita mhirizhonga mushure mekunge vanhu vakawanda zvikuru vechidiki vanopikisa vapinda mumigwagwa vachinyunyuta nekunonoka kuburitswa kwezvakange zvabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanhu vatanhatu vakaurayiwa nemauto mumhirizhonga iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weChina vaXi Jinping vasvika muSouth Africa nhasi kumusangano mukuru wenyika dzinoti Brazil, Russia, China neSouth Africa kana kuti BRICS. Vachi vati vafara kushanyira South Africa uye vari kutarisira zvikuru musangano wavachaita nemutungamiri wenyika iyi vasiro Ramaphosa. Musangano weBRICS uri kutanga nhasi uchipera nemusi weChina. Nyaya yeupfumi hwenyika ndiyo imwe yezvinhu zvikuru zvakabata sarudzo dzegore rino idzo dziriko mangwana chitatu. Vavhoti vakawanda vachiti vanotarisira kuvhotera hurumende ichagadzirisa upfumi hwenyika. Mungwe vana wanitarifiru ya kadai ndava Asha Ngwenya vanoe wichidiki anogara kuchitekete mudunre Gokwe Kabuyuni avanoti chavanotarisira chikuru mabasa.
Mwenye mtarifira itutele chidiki kuwana wa mabasa tuwane ocho uviri nekuti wazi hile chidiki wakapasa wane mapepa avo asiga zirepa zindasa katinyo tibaita kwa nisao tikavota kuhurumende atinyo mtarifira kuwana yeye baita wana wa mabasa baita wana wa ekonomi ilistebo.
Ezo sunoti nirwa na wa Johnson Chirwa varimu Harare avanoti vechidiki wakawanda vapinda mune zvinodhaka nenyaya yekuti hakuna mabasa.
Saka ini ndiri kutarisira kuti achatibatira mbeva handinei nazvo kuti ndeukusa ndiri kutarisira kuti pane vachadzikisa uwandu hwevana vari pamabhororo sitoro pedu apa vari kumwa zvinodhaka vadzikire mumaindastiri medu ngamumwe neutsi ngamushande indastiri kana isiri kushanda hapana zvatinoita.
Mumwe ane tarisiro yekuti hurumende ichasarudzwa mangwana inofanirwa kunge ichiunza mabasa ndavaimanyiwa kwamira avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa yeHarare vari nhengo yeVendors Union of Zimbabwe.
Vanhu vanorarama neupenyu huri pasi pasi tiri tarisa kuti tikawana mutungamiri anogona kugurira vanhu maindastiri anyatoshanda zvakanaka vanhu vakawanda voenda vobasa vogadzirwa upfumi ikonomi yedu yodzoka panzvimbo togona kuraramawo nemhuri zvakanakanaka zvisina ku nyasi washanda wasachiri mukanwa zvakwana asi totoda kuti tishande nyika yedu ibukire.
Mukuru wesangano rinomirira vagari vekuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust Muzvare Alice Kuvea vanoti vose vagari vanoda hurumende inovaigira budiriro kwete zvivimbiso zvisina michero.
Tikutarisira kuti pahurumende ichavhoterwa ichave hurumende inotiteerera isu sevagari. Hurumende ichativakirawo madhamu muchitungwiza ichawedzera mahospitari mishonga muzvipatara mari kuvarapi mari kumateachers ana mbuya ana sekuru vari kuwanawo magranti ekuti kana munhu apedzura anokwanisa kuzviriritira uye zvekare hurumende isingazoramba ichitipwanyira dzimba zvatanga tichisangana nazvo.
Mumwe ari kuvhota mangwana waDeft Malunga vekucold stream kuchinhoyi vanotiwo chinofanirwa kuitwa nehurumende ipi zvaivo ichasarudzwa mangwana kudzosa chivimbo kune vekunze vanoda kudyara mari dzavo munyika.
Mari iri kubva kugold tinofanira kuita end up yakutreasure. Mari iri kubva kulithium tinofanira kuita end up yakutreasure so that every Zimbabwean anobenefita from that money.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti chikuru chinofanirwa kutanga chagadziriswa nevachasarudzwa mangwana kugadzirisa upfumi hwenyika.
Ngatigadzirise zvimhingampinyi zvinosanganisira nyaya yemahigh taxes, nyaya yecost of finance, nyaya yemagetsi, even railway network yedu. Izvozvo zvinobatsira, zvinoincentivizawo mabhizinesi kuti anga achiwandudza mabasa awo uye anga achicreata mabasa akawanda.
Mapato makuru ari kukwikwidzana musarudzo idzi anoti ZANU-PF neCCC ari kuvimbisa kugadzirisa upfumi hwenyika, asi vanhu vakawanda vari kuenda kunovhota vari kuti vanotenda maruva vadya chakata. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8pm nasi tiri kutaura nevechidiki nezvesarudzo dziriko mangwana apo vanhu vachasarudza mutungamiri wenyika mutsva, nhengo dzedare reparamende pamwe nemakanzura. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 919am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe Electoral Commission inoti yagadzirira zvizere kuti vanhu vakwanise kuvhota mangwana. Asi zvinonzi pane motokari yanga yakatakura mapepa ekuvhotesa kana kuti maballot paper yaadonedza mumugwagwa weHarare Masvingo. Sangano Red Carter Center nemamwe masangano akawanda vonyunyuta nekurambidzwa kuongorora sarudzo dzemuZimbabwe kunyange vamwe vanga vakakokwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusemi na Gibbs Dube.
kwa kuhisika.